chiremba anoshanda neZimbabwe National Association for Mental Health kana kuti ZIMNAM Dr. Ignatius Murambidzi vanoti kunetsana muZimba pakati pavana baba naana mai kupa kuti vamwe vagume vatora upenyu hwavo
kazhinji kusawirirana mungava muZimba kana kuti pakati pemunhurume nemunhukadzi atingangoti marelationship problems aya ichocho ndo chatakaona kuti chiri pamusoro soro kunyanya pane vanenge vari mumareceptionships iwayo kusawirirana ikoko kungava kushungurudzika kunounza kushungurudzika kwakanyanya munhu ozosvika pakutora upenyu hwake
Dr. Murambidzi vakaendera mberi vachiti chikamu chechipiri chevanhu vanotora upenyu hwavo ndechevaye vanenge vasingachakwanise kuwana chouviri zvichikonzerwa nemamiriro akaita upfumi hwenyika uhwo hwasiya vakawanda vasina mabasa ekuti vazviriritire
vazhinji vanotora upenyu hwavo tinoona kuti vanenge vaine matambudziko anoenderana nezvekurarama upenyu zvinoenderana neupfumi nemamiriro akaita upfumi hwenyika ino kuti munhu anenge asingakwanisi kuwana chouviri chekudya chinga kana zvimwe zvaangada kumukurarama zvatinongoda tese tese mukati mekurarama saka izvozvo munhu akashayiwa zvakaita seizvozvo nekuda kwemamiriro akaita upfumi hwenyika zvinoita kuti azvoti zviri nani kudandikafa ndingazorora
asiwo vanoti zvakaonekwa zvakare kuti kune vechidiki vari kushungurudzwa nevamwe vavo kuzvikoro vari kuzoguma vazviuraya vachiita zvokuzvisungirira mumwe mugari wemuHarare vatendai maduwa vakatiwo vakamboedza kuzvisungirira mushure mekunge vashungurudzwa nehama dzaivachengeta kuchitungisa
chikonzero chiri chekuti ndakashaikirwa nababa ndine 9 years mai vakashaya ndine 8 months saka literally ndakawenherera ndine 9 years saka ndakachengetwa kubva kune hama dzakasiyana siyana kuti dzindichengete saka ndakachinja maprimary schools about 4-5 times ndachinja masecondary schools about 4-5 times ndo hauno magic zvandaiwo kuti ndigone kuwana fufu saka vanhu vandaigara navo panguva iyi matsvukiro avaindiita nemararamiro andaita ndiri mwana mudoko because ndaichengeta vamwe vana ini ndiri mwana mudoko saka vaitori ndika little baby ndaiwacha manapukeni ndichibika ndichisuka ndichidii ndisati ndaenda kusikuru
vamaduwa vanoti vakafunga kuti zviri nani kuzviuraya nokuti vakange vakurarama upenyu hwekupuwa zvokudya nevamwe vavaidzidza navo kuchikoro vamaduwa avo vane sangano ravo rinonzi Christian Revival Network vakaendera mberi vachiti iko zvino vave kubatsira vanhu vanenge vasvika pachinhano chokuda kuzviuraya mudunhu reHopley uko kunogara vanhu vanotambura
looking at that situation I handle a lot of cases you know ministry career and socially generally where people are referred to me for counseling
ongororo yakaitwa nesangano reZimbabwe National Association for Mental Health yakaburitsa pachena kuti mumakore makumi mana apfuura huwandu hwevanhu vari kuzviuraya pasi rose hwakwira zvakanyanyisa uye zvakaonekwa kuti huwandu hwevanhu vari kuzviuraya muZimbabwe hwapetwa kaviri ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kiri Mudzamira